zvinokwatinyarare asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwa nedzapondewa namatombo dzimwe yatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvunhu zvichibva mumashop zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti bongozozo mupretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzodzo dzepretoria CBD nekumarava stat inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Bongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa pretoria west kwakavhagwa saka kupinda nokubuda mutauni kwaakutonetsa asi nyaya yokurovana yachinyararei jambanyara richiitika kubva makuseni kusvika masikati vatinyararei chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kuno iyi pane mataxi driver muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti ticharatidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyawo pendo yaichitaugo. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kunigeria nokutanzania saka kuno iyi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeners vachiinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zvezimbabwe zviri mupretoria imomo?
Zvakanyanyisa vanhu vazhinji vanoshanda mupretoria macho ndevedu zvikuru musunside umu mahair saloon marestaurants. Chezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaoni because makuseni pandamboinda kwakuchakatinyararei asi ndaoona imigwagwa yava kuvhagwa ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaoni because ndaoona utsirwa hwaakuzvibuda mumabhildings akasiyana siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura naitaxi driver waaitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro nama purisa vamwe vachitousa matv mumashopu imomo saka zvava kungokanganisa munhu wese.